bazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko rabatana nemakambani anoita zveutano akaita sePremier Service Medical Aid Society kana kuti PSMAS pamwe neMedpoint mukudzidzisa pamwe nekuongorora chirwere chegomarara kuvatori venhau. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende inokoshesa zvikuru utano hwakanaka munyika.
Isusu veMinistry of Information, Publicity and Broadcasting Services, basa redu nderekupa vanhu ruzivo, kunyanya ruzivo rwekutarisa kuti vagare vari vatano.
Vachitaurawo mushure mekuongororwa gomarara nemazamu, mutevedzeri wavo vakaines paradza vakurudzirawo vanhurume kuti vaongororwe gomarara iri sezvo risingangobate madzimai chete.
Kuti varume vese vari kunze uko, endai munoscreenwawo muonekwe kuti hamuna here chirwere ichi, nekuti chirwere ichi hachisi chevakadzi chete asi kuvarumewo chiriko futi.
Mumwe wevaongororwa ndiBridget Madzimure anoshanda kuZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC, uyo atafara zvakanyanya nekuwana mukana wokuongororwa pachena.
Aiwa, zvinhu zvinonakidza zvikuru, nekuti mukana uyu unonetsa kuti uwane mukana wacho wakadai. Pamwe pacho pazvinoita wakabatana nemabasa, asi apa tavataona mukana tiripo vatangoti ngatisadzikisa. Zvakakosha kuti munhu uzive paumire maringe nechirwere chegomarara romazamu. Hazvitombotyisa.
Amai Priska Chiyeka Maguranyanga ndeumwe wakambobatwa negomarara rezamu muna 2018. Amai Chiyeka vanoti chirwere ichi chinorapika.
Handinyore kupuwa chidiagnosis yoye breast cancer. And ndifunga kuti pane chinhu chekuti ndingataurira mumwe mudzimai kuti zvinogoneka nyore kana kuti unenge wakagadzirira no matter what information yaunenge wakapiwa. Asi chandinongokurudzira mumwe madzimai ndechekuti ziva nhengo dzemiri dzako, cheka mazamu ako, wakaona kana kanenge zvako sakaignore uchiti kabundu kana kuti imvura kana kuti chii, enda kunana chiremba unonotariswa. Usabvunze mumwe munhu, enda kunana chiremba vanotarisa. Pana mazvikokota ndovanokwanisa. Usapotere kune hama neshamwari. Uyezve haisi kuti kensa hairapiki, inorapika.
Nyanzvi mune zvekuongorora zvirwere zvemagomarara valaimen Kumbula vanoshanda neMedpoint vati zvakakosha kuti vanhu vaongororwe, vachiti vazhinji vari kuzobatwa gomarara radzikamidzi.
Zvakakosha kuti vanhu vaongororwe nekukasira, sezvo munhu akakurumidza kuongororwa zvikaonekwa kuti pane zviripo zvinoenderana negomarara zvinobva zvavanyore kuti munhu yabatsirikane uye kurapika. Vaya vanozononoka zvinozonge zvava zvakaoma kuti munhu uyo arapike. Asi sekuti kana iri gomarara remazamu, zamu racho rinogona kubviswa kwekutanga. Asi kana chirwere chapararira iro gomarara iri zvinenge zvava kuzonetsa manje.
Vakumbula vatiwo vanhu vanogona kuzviongorora vega kuburikidza neku
zvingaitwa neveruzhinji. Chokutanga kungozviongorora, madzimai vanenge vachizviongorora vega apo pavanenge vangonzwa kuti pane kakomarara kana kabundu kavanonzwa muzamu, kana even vana baba, nyangwe vana baba vanogona kubetsedzera mukuongorora umu kuti pavanongonzwa kabundu kanga kasimboripo, vobva vamhanya kune vana chiremba vanobva vaongororawo futi kuti vagoona kuti kangori kabundu njere. Sekuti mapundu awo anosiyana, kune mamwe asiri gomarara kwozoti kune mamwe anenge ane gomarara. Saka zvakakosha kuti pavanenge vangozviongorora vakangonzwa kabundu vobva vatomhanya kuna chiremba.
Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vawedzerawo vachiti izvi ndozvezvimwe zvinogona kuitwa kuti vanhu vazvidzivirire kuchirwere chegomarara.
Manicha ivo pamwedzi pamwedzi mudzimai ngaazva manicha emazamu ake aitsvaga mapundu nezvimwe zvese zvinogona kunge zvichichinja mazamu ake, pangave paskini, pangave pamunyatso, pangave papi, any change inofanira kuendwa naye kuna chiremba kuti inoonekwa. Echipiri, kana wangoona chenji mudzimai mhanya unoonekwa kukliniki kana kwachiremba wako. Pane matesti akawanda anogona kuitwa vana chiremba kana vazamanicha. Vanogona kuita mamogram, vanogona kuita ultrasound scan nezvimwe zvakadero kutsvaga breast cancer. Donzo riri rokuibata ichangotanga isati yapararira, nokuti inorapika zvakanaka kana ichangotanga. Dati unoita exercise zvakakwana, tichidya kudya kwakanaka, kune mavegetable nemafruits, tichiwana hope dzakanaka. Nyaya yedoro, doro rinokanganisa nyangwe mazamu chaiwo. Nyaya yefodya, fodya inokonzera kensa nhengo dzese.
gomarara rezamu ndiro rinonzi rinotevera gomarara remuromo wechibereko mukuraya madzimai munyika. Mwedzi wagumi guru ndiwo unocheresedzwa chirwere chegomarara remazamu gore negore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.